mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chandiregerera musi wechipiri nyamavhuvhu 7 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Tinokuzivisai kuti chirongwa chedu chemangwanani munogona kuchionawo paFacebook page redu reVOA Shona mazuva ose kubva musi wemuvhuro kusvika musi wechishanu.
Tinogamuchira mashoko ataurwa naKate Hall because kuvira kare takataura kuti masoja Zimbabwe haifanirwe kutungamirwa nemasoja.
Mumiririri weparamende mudunhu reVauxhall muBritain, amai Kate Hoy, vanoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kubvisa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muhofisi yavo kuti EU, UK neAmerica zvichinje mafungiro pamusoro peZimbabwe.
Isi tinoda kungoti titaure kuvakuru vemapurisa nemasoja kuti maisarudzo haisi hondo. Vanhu tinotarisira kuti tingogara sezvatanga tichiita tisati tapedza sarudzo.
Vanhu vopindwa nekutya kunotyisa zvikuru vachitevera kudirwa kwakaitwa masoja munzvimbo dzinogara veruzhinji. Mutevedzeri wemutauriri weZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti zviri kutaurwa pamusoro pekusagadzikana mune mamwe maguta munyika ndezvemanyepo. Nyaya yezvakabuda musarudzo kuChegutu West yave kukonzera mutauro mudunhu reMashonaland West. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumiririri weparamende mudunhu reVauxhall muBritain, amai Kate Hoy, vanoti hakuna shanduko inofanira kuitwa kumaonero anoitwa Zimbabwe nemasangano eEuropean Union, hurumende yeBritain nehurumende yeAmerica kusvikira hurumende yeZimbabwe yabvisa mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Varivo zvegurukota rinotungamira mauto vaConstantino Chiwenga muhofisi yavo uye vamira kutungamirira mauto. Mashoko aya vamanyorawo padande mutande ravo reTwitter. Amai Howe mumwe wenhengo dzeparamende yekuBritain dzinoshoropodza nekutarisisa zvinoitwa neZimbabwe kubva kumazuva ava Robert Mugabe. Ukuwo kuBritain kwakare zvizvarwa zveZimbabwe zvakakokwa kumusangano nehurumende yeBritain nezuro kuzozeya mafambiro akaita sarudzo kuguta reLondon kubva kumapato akasiyana-siyana. Musangano uyu hauna kufamba zvakanaka sezvo vatsigiri veZANU PF neveMDC Alliance vaikandirana makobvu nematete kusvika musangano wapera pasina chabuda. Tabata sachigaro webato reMDCT inotungamirirwa namuzvare Thokozani Kupe muno muAmerica vaDan Moyo kuti tinzwewo mafungiro avo.
Tinogamuchira mashoko ataurwa naKate Hall because kuvira kare takataura kuti masoja Zimbabwe haifanirwe kutungamirwa nemasoja. Kuzi masoja mfana unge ari mumabharaki. Tinoziva kuti vazhinji vakafara zvikuru muna November masoja paakapinda akabvisa Mugabe. But vanhu vaifarira kuti maybe kuchaitawo a new change kuti kupinde vanhu vanenge vasarudzwa nevanhu pachavo noti vekuforserwa on them. Uyu Chiwenga tatomuona kuti haazi munhu ari right for nyika yedu because zvatiri kunzwa kuti ndiye akatumira masoja kuti arove vanhu, aurai vanhu mumastreet pavai demonstrator for my election results. Hatingaite vice president wenyika ane utsinye hwakadaro hwekuda kuuraya vanhu.
zvakureva kuti zvimwe zvirongwa zvanga zviripo pakati peZimbabwe nenyika dzekunze, tanga tichiona Zimbabwe chiedza kudzokera mubumbiro reCommonwealth nekutengesa kwanga kuchitwa Zimbabwe kunze navamunangagwa vachiti Zimbabwe is open for business, zvichagona kuramba zvichibudirira here nemamiriro aita zvina?
Zvese izvo, to start off with, zvanga zviripo because there was a belief yekuti Mnangagwa truly wants a new dispensation for Zimbabwe. Akapromisa kuti kuchaita ma free and fair elections. Oh, we know kuti ma elections pachawo akafamba mushe from what we hear from my observers nevamowo, but zvazoitika izvi pakuzotumira masoja because vanhu vademonstrator kuti maresults ari kunonoka. It was all uncalled for because zvatoratidza kuti zano iya yekudhara ichiriko. Zvese zvaifungidzirwa nevanhu kuti tane zano PF itswa dzanga dziri nhema dzese dziya dzekuda kuvhara vanhu, because it now clearly ma true colors ayo zano azobuda.
Pamutemo wenyika pane here zvamunoona zvingagone kuitika kuti vachiwenga vabviswe pachigaro chekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika, kana kuti vabviswe pachigaro chekutungamirira mauto sezviri kutaurwa naamai Kate Howe izvo?
Oh yeah, definitely. And it's even here Mnangagwa pachaka akambobviswa pavice president navamugabe. So whatever law yakashandiswa navamugabe kuti vamubvise ndiyo vanofanira kushandisawo naye kana achida, kana nechido chekuona Zimbabwe ichienderera mberi. I think zvinhu zvakafanira nezvizvi haungazviignore and push it aside. Andes kana achityawo naye kuti akadaro naye vanozorohwa kuu futi, because masoja atrustike from the onset. That's why ndati from the onset handingafanire kuti tifarire or tibvumirane nezvavakaita zvekuzviya. Taifanira kutomirira hedu maelections aitiwe, because masoja akatanga kutonga tinenge taa military state.
Avo vanga vari sachigaro vebato reMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe muAmerica vaDan Moyo vachitaura vari parunhare neStudio 7. Vanhu vapindwa nekutya kunotyisa zvikuru zvichitevera kudirwa kwakaitwa masoja munzvimbo dzinogara veruzhinji, pamwe nekupambwa kuri kuitwa vanhu nevarume vanenge vakapakatira zvombo. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Nengo yeMDC Alliance yakakwidza musarudzo yemumiriri wechivi Central mudare reparamende vaHenry Chivanga vanoti mudzimai wavo akafumaona mbumburu nhanhatu pamukova wavo musi wesondo.
Vadzimai vangu vakaona maplate ipatostepa nesoro musi weSunday makuseni kuma27 vamaona kudaro vakabva vanyarara, nokuti vaivaona state where ndaingowanayo kungoti kudandi nestress. Then ini ndakazobvunza vadzimai vangu kumasikati atobva kuchechuta, why are you so down? Vakabva vangonditi hapana, later kuma4 vakazonditi makuseni panaitsvara ndaona mabullets 6 mashells, 2 are alive. Zvaita saizvo zvinobva ndati ahende tinoripota kumapurisa, tikaenda kunoripota kumapurisa.
Izvi zviri kunzi zviri kuitikawo kumaruwa, uko kuri kunzi kurutsvakwa vanhu vakavhotera MDC Alliance nevatsigiri veZANU-PF pamwe chete nemasoja. Sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pamwe nasachigaro wevechidiki vaMorgan Komichi navaHappymo Chidziva vanotiwo vakavingwa pakati peusiku nemauto ivo vasipo, hama dzavo dzikashungurudzwa. Vagari vekuHighfields vanonzi vakapambwa vakaendwa navo kumarinda ari pedyo nemugwagwa unoenda kumasvingo, uko vakarwa zvakaitisa nevanhu vainge vakapakatira pfuti dzehondo. Mudhorobha remasvingo vagari vanoti vari kugara vakabatira ura mumaoko mumisha yakaita semajange, mucheke, yeukai, runyararo west nedzimwe dzakasiyana-siyana. Pastor Kava Mugwadi vekurunyararo west vanoti vari kutya nekuti mudhorobha mava kuita semune hondo.
Isi tinoda kungoti titaure kuvakuru vemapurisa nemasoja kuti maisarudzo haisi hondo. Vanhu tinotarisira kuti tingogara sezvatanga tichiita tisati tapedza sarudzo, uye nokuti iko zvino zvinenge zvava kutanisa nyika yedu nevatungamiriri venyika yedu. So kuti tizoziva kuti muri kuzviita kukanganisa nyika here kana kuti kugadzirisa zvinhu hatichazivi manje, because iko zvino nyika dzose dzakatipoteredza dzichazivi.
kuMidlands vaishe mulambo rekuward 1 mushurugwi vanoti vakapona nekubuda nepawindow vavingwa nevatsigiri veZANU-PF.
Ndakauya ndikarasiwa kune masupporters veZANU-PF ndikabuda nepawindow ndikasiya mukadzi ari mumba ndobva ndazobvapo ndikanunga mahwe kuti ndipushire vanhu ndisekewe mukadzi wangu. Ndinozoenda kumapurisa ndikanoripota neyako kumapurisa akabatiwa umwe wacho anonzi akaenda kubhakabhaka kushurugwi kumaningere kumakomba asi iko zvino izvi wano wacho ari kumapurisa kutongogara.
Varoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano remasvingo Center for Research and Development kana kuti MACRAD vatetenda bhaloi vanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitwa kunonyadzisa. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kutyora kwekodzero dzevanhu kwakatanga pakabuda mutungamiri weMDC Alliance vanelson Chamita vachiti vakanga vasiri kutambira zvakabuda musarudzo vachiti ivo ndo vakakunda. Studio 7 yanakwanisa kunzwa divi remauto panyaya iyi, asi mutauriri wemauto Kenel Overson Mugwizi pamwe nemutauriri wemapurisa amai Chef Charamba vakaudza vatori venhau nezuro muHarare kuti vanhu vari kuita izvi havana kutumwa nemauto nemapurisa. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vachagadza komisheni ichaferefeta kuti ndivanani vari kusvibisa zita rehurumende kuburikidza nekushandisa vanhu vakapfeka nhumbi dzemauto, asi vamwe vanoti zviri pachena kuti mauto agara achipindira mune zvematongerwo enyika munhoroondo yenyika. Gore rapera mauto akapindira mune zvematongerwo enyika akamanikidza vaiva mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kusiya basa, mauto aya achibva aona kuti munhu wavanoda vaEmerson Mnangagwa vagwadza pachigaro chemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvichakadaro, mutevedzeri wemutungamiriri weZANU-PF vaMunyaradzi Paul Mangwana vanoti zviri kutaurwa pamusoro pekusagadzikana mune mamwe maguta munyika ndezvemanyepo sezvo zvinhu zvakagadzikana kumaguta munyika mose. VaMangwana vanoti hapana chiri kunetsa munyika, asi kuti nyika yese yakatomirira kugadzwa kwavaMunangagwa semutungamiri wenyika.
Pane situation yakaitika muHarare
ongadziriwa
nayo namadziriro ayakaitwa nayo ikapera yakadaro.
Pozoita iissue yepress conference yeMDC Alliance pakaenda mapurisa pakazosvika vaSK Moyo, chii chakaitika naye vaMangwana?
Ndaiva ndisipo dai wabvunza kumapurisa.
Ko zvino izvi zvinhu zvakamira hazvo sei munyika?
Ini ndiri kuona nyika yedu igere munyararo, makati tono hapana ari kuedzana nomunhu.
Kutitonzazvo nekuti pane nyaya dzokuti kunoda kuindwa kumatare navamwe vasina kunyatsofara nemabatirwo akaitwa sarudzo.
Takatomirirawo kuvaona kuti vandakienda nokupi. Hatisati tatambira mapepa. Kana vazoendawo kumatare tichaona kuti vanenge vachinyora kuti kudii tozodila navo kubva ipapo.
Panoita sokuti hapana kunyatsokushanda zvakanaka pamwe chete kwemutungamiri wenyika nevakuru vokumauto. Pane chamunoonawo here chamunoziva pamusoro penyaya?
Indiso mumiriri womusangano handina chandingaziva kuti kana variko kubasa kwavo uko president, minister of defense, masoja vanoshanda se handizivi. Asi handina chinondipa fungidziro yekuti hapana kushanda zvakanaka.
Saka iko zvino
nyika yese yakatonhura yakati zii variita mabasa avo, variita mabasa avo, hakuna chakaipa chiripiti.
Saka pari zvino tingatarisire chii?
Takatomirira kuti mazuva akatarwa muconstitution asvike president vaitwe sworn in office. Sezvamunoziva kuti panoverengwa mazuva, kana pasina aenda kudare nomusi weSunday president vanofanira kuitwa sworn in.
Kana vakaenda kumatare zvinozogona here kuitika izvozvo izvi?
Kana vaenda kumatare pane zvakataurwa mumutemo kuti matare anofanira kupedza nyaya iyi in so many days. After matara apedza nyaya iyoyo then swearing in yozoenda mberi. Asi in the meantime president anenge ari muoffice continues to run the country.
Saka pari zvina zvapo zvinhu zvakangomira zvakanaka hapana cha
constitution yakapa mazuva ayakati kana election yapera swearing in inozoitika papera so many days anopera nomusi sana. Kana pasina munhu achallenja election, kana achallenja election election challenge inomirirwa kusvika yapera then papo achitongo then muchida swearing in muchina mberi.
Saka pari zvinhu zvakamirazvo zvakanaka munyika hapana chatinofanira kutyira?
VaMunangagwa vari kungotonga vachingotonga zvavo kusvika zvese zvoda kuitika zvazoitika. Zvinhu zvakanyarara kuti tono hakuna ari kunetsana nomunhu.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutauriri weZANU-PF vaMunyaradzi Paul Mangwana Vachitaura vari parunare na Tanonoka Wande we Studio 7. Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Nyaya yezvakabuda musarudzo kuChegutu West yave kukonzeresa mutauro mudunhu reMashonaland West. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Kunyanga hazvo mushandi weZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC mudunhu reChegutu vaGodfrey Masiri varamba kuti ndivo vanyora tsamba yekusiya basa nhasi, vatadza kunyatsotaura kuti sei vave kuchengetedzwa nemapurisa akawanda kumba pamwe nekubasa kwavo. Mapurisa anosvika gumi nemashanu atanga kuchengetedza vamasiri pamahofisi avo muChegutu, vamwe vasingazivikanwi kuti ndivanani vari kuvachengetedza kumba kwavo. Vamasiri vakazivisa nechipiri kuti vaDexter Nduna vebato reZanu PF ndivo vainge vakunda mushure mekuwana mavhoti 10,932, vaGift Konjana veMDC Alliance vaine 10,812. Asi zvakazobuda pachena kuti vakonjana vainge vaine mavhoti 10,948 ayo akavaita kuti vave pamberi kumavhoti. Mutsamba yavakanyorera bato reMDC Alliance musi wa2 Nyamavhuvhu, vamasiri vakabvuma kuti painge paita kukanganisa pakanyorwa manhamba kubva pa-V23A kuenda pa-V23B yavakonjana navakache Simon veUCADGPZ. Mavhoti 121 avakonjana ainge apiwa vaSimon, ukuwo vhoti imwe chete yavaSimon yainge yaiswa kuna vakonjana. Asi chiri kunyanya kushamisa inguva yave kutorwa neZEC kugadzirisa dambudziko iri, sezvo yave kuti zvave kuda matare edzimhosva kuti pagadziriswe. Mukuru weMVC Alliance munyaya dzezvesarudzo mudunhu reMashonaland West vakuda kwasho Chigumo, vati vakatokwidza nyaya iyi kudare rinoona nezvekusawirirana musarudzo kana kuti Electoral Court. VaChigumo vati zvakaita ZEC kuda kubirira sarudzo kuti bato reZanu PF rikunde.
Ndonange mistake iyi yakakonzereswawo, ndonange iye wacho uyu Dexter Nduna ndotonange ndiye wacho aida kutobatsirawo, aida kutoita kuti zviitike kuti ahwine kuChegutu ikokuye. Chikonzero ndechekutizo kuri kunzi iZEC ndo iri kuda kuti ndoyaida kuti Dexter Nduna ahwine, maybe pamusapo kuti maybe aiva shefu kana kuti chii. Ndonange dai ZEC yakatobatsira vanhu vakaita kunge ana July Moyo vaive vanotowirana muNangagwa kukunda anana Dexter Nduna nevanhu vakaita kunge ana Patrick Namasa, ndonange ndo vaitokwanisa kana kutobatsirwa neZEC yacho kuti vahwine.
Sarudzo dzakaitwa svondo rakapera dzemutungamiri wenyika dziri kurambwa nebato reMDC Alliance ichiti zvakashevedzerwa naSachigaro weZek, amai Priscilla Chigumba nezvemugotsi Matsuru vachiti manyepo. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vari kuendesa nyaya yesarudzo kumataro edzimhosva nguva yakatarwa isati yapfuura kubva pakaziviswa zvakabuda musarudzo, vachiti vane umbo hwakadzama. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvichiteverawo zvakaburitswa musarudzo dzemaparamende nemukuru wenyika mumwe chete wevaikwikwidza akazvimiririra musarudzo idzi asina bato ravakarerekera akakunda kuwana chigaro. Vakakwikwidza kudunhu reNorton vakazvimirira vaTemba Mliswa, vakakunda vaChris Mutsvangwa veZANU PF nevamwe vaikwikwidza vakatora chigaro chavanga vagara vainacho kubva mugore ra2016. VaMuliswa vanoti vanhu vemudunhu reNorton vakaratidza nyika kuti havatsigiri munhu nekuti ndewebato ripi, asi vanotsvaga munhu anovabatsira uye kuita basa rakanaka mudunhu mavo. Vashorawo mhirizhonga dziri kuitika munyika zvichitevera kubuda kwezvakataurwa musarudzo. Tabata vaTemba Muliswa kuti tinzwe zvizhinji.
Aiwa, ndinoda kuti kune vanhu vekuNorton makorokoto chekutanga vakagona kuexercisa kodzero yavo kuti vasarudze munhu vaanoda kuti avamire senhengo yeparliament. Kwakune MDC namatemera yaikwikwidza navamutsvangwa naamwe mabato. MDC yakawana 7,850 and then vamutsvangwa vakawanawo 4,255. Indikaona 16,850. Izvi zvinorakidza kuti vanhu veNorton ukavashandira ukaita mabasa anooneka vanomira newe, asi kune mavhota matsva akatsigira chaizvo kunyanya vechidiki mabasa andaita. Saka izvi zvinorakidza kuti Norton is truly independent, nekuti vamwe vanga vataura kuti ndakapinda pa2016 kunyanya vachamisa vakadresa vanhu kuti Muliswa apinda nekundisi takapinda kuMDC. ZANU-PF taitaura izvozvo, asi iye zvinezvi vaiti vakandipinza vacho ndakazovadya. Saka zvinoratidza kuti simba riri muvanhu, ende izvi ndo zvandotenda kune mhuri yekuNorton.
Tiri kutaura hedu kudai tiri munguva isiri kufadza, tichiona zvakawanda wanda zvaswera zvichiitika nezuro nanhasi munyika. Izvi amhenowo kuti munozvionawo sei zviri kuitika izvi?
Ndinotenda chekutanga kuti vaZimbabwe vakavhota murunyararo, nekuti izvi zvipitika zvaifanira kuitika pre-election, asi vanhu vakavhota nerunyararo. Izvi zvakuitwa zvinobva pakuti isusu vatungamiri kana taakudyiwawo taakushandisa vanhu. Izvo handitenderani nazvo. Vachamisa mutungamiriri wabato rake. Mutungamiriri akamirawo pakuti aite purezidendi. Iko futi mapato vane maagent avo, maresults emaelection anobuda akajekerera papolling station ipopo. Une vanhu vako vanokusainira. Saka hapana resulting abiro unless waisa vanhu vasingazivi zvavanoita. Asi vamwe vamwe mapato kuti vanenge varipo vachionawo zvinhu zvichiitika. Haisi election inokaundwa maresults. Bato veZANU-PF rega neZEC, aiwa mapato ese anenge aripo. Saka utsotso unoitika tese tinoona V11 form yosainwa. Saka namasaina V11 form, maresults aiswa panze, anogona kuoutwa sei.
Kune vamwe vanofungawo vachiti munhu akahwina ari independent anogona kuzotora vanhu oti ndakuenda navo kubato rakati. Tichaona vaMuliswa vachituta vanhu here kuenda kune rimwe bato?
Handidaro, ndikadaro ndinodzingwa kuparliament, nekuti kana ndapita sei independent ndikada kuchinja bato ndinodzingwa. Panoitwa by-election kuvosarudza mumwe munhu, ndomutemo wenyika. Dei ndaida kudzokera kubato, dei ndakadzokera kuZANU-PF, asi ndakaramba kudzokera kuZANU-PF nekuti ndaiziva kuti vana veNorton vaida ndimire ndega. Hakasi kazhinji kuti munhu anomira ndega. Mukaona munyika mese ndine independent candidate ndega. Ndinika huru yadzo. Kana ndarova MDC neZANU-PF namwe mapato ka, munotenda kuti iyi ndiyo huru yadzo. Saka izvozvo zvinoita kuti ndinge ndine simba yekumirira vanhu pane zvese zvinenge zvichiitika. Chinangwa changu ibudiro yevanhu vemuNorton, ndinokumbira kutaura mashoko aya kune mhuri yeZimbabwe kuti ngange tine runyararo tese. Tafamba zvakanaka patasvika. Ngatisakanga sei nyika, ngatisatumwe nevamwe vari kuziva kuti vachakundwa. Zimbabwe ndeyedu tese, ende ngatizive izvozvo ende tinoti kune mhuri dzashaike vezvino nematambudziko ende tinochema nemi tichibva kunoton nemhuri yeZimbabwe.
Avo vanga vari mumiririri weNorton muparamende vakahwina zvakare musarudzo dzakapera kuitwa vatemba muliswa vachitaura vari parunhare kuNorton neStudio 7. Tombotarisa zviri kutaurwa nevateereri nevanoona chirongwa chedu cheStudio 7 paFacebook nepadande mutande redu, pamaWhatsApp nepamwe pamagrupu patiri social media. Kubva mazuva apera aya chirongwa chedu chemangwanani, tiri kuchiburitsawo zvakare paFacebook pedu tichigoverana mashoko nevanoona nesu mazuva ose, tichinzwawo zvamuri kufunga nemaonero amuri kuita zvinhu nemamiriro akaita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe. Ndichaverenga vamwe vatitumira pano mashoko avari kuda kuti anzwikwewo nenyika yese. Tina mukoma munyaradzi Kanyimo Macheke vangoti hello, anzi nava Mutusha Kelvin Mutse Nyemba, tiri kukuonai tiri kuno kumaputo, tinokutendai nekupinda muchirongwa chedu. Mukoma Tsana Tsangadza Oma Mizha vanzi tiri kuno kuBotswana, tiri kuona nemi. Vamwewo vanonzi Molin Masarira vari kubvunza kuti ko vanhu vanorwireiko ivo vekunze kwenyika vanogorwa seiko vasina kuuya kuzovhota. Vari kubvunzawo zvichitevera zvakaitika nezuro kudunhu rekuBritain. Mukoma wedu Norman Water vari chikumbiro vateereri, dzimwe nyaya dzinonetsa kuzoverenga dzatinonyora ngatishandiseiwo mashoko anoita kuti tigone kuverenga pane vamwe. Kutukana nekunyombana hakuzoiti zvakanaka tiri panhepfenyuro. Hanzi naJV Luke Chiseve avo havazivi zvavanotaura, vari kutevera kutaura kwanga kuchiita mutevedzeri wemutauriri weZANU PF vamangwana vachitsanangura mamiriro akaita zvinhu. Vamwewo ndo vari kuti isu tiri kuona tiri kuAustralia. Hanzi na Roughness Sangu Sonyeya, nesuwo kuno kuAustralia tinokutendai nekuti pachirongwa zvakabuda pachena taakuzviona iko zvino zvaakuzviratidza. Mukoma Alex Hitlerman Chauke vachitsanangurawo zvavari kufunga nemaonero avari kuita. Mukoma Edmore Nyamutumbu anzi tiri kukuonai tiri kuno kwaseke kumusha, tichiona hedu tiri paNZ. Vamwewo hanzi pakaipa Namopfe tadzokera zvakare ndi God knows Makotore vari kuona vari kuHarare. Tinokutendai nekupinda muchirongwa muchitandara nesu tichikurukura. Tichadzoka zvakare tichizotsanangura zvimwe zvinenge zvichitaurwa nevateereri vedu pasocial media. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumiririri wemuparamende mudunhu reVauxhall muBritain amai Kate Hoy vanoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kubvisa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muhofisi yavo kuti EU, UK neAmerica zvigone kuchinja mafungiro pamusoro peZimbabwe. Vanhu vapindwa nekutya kunotyisa zvikuru zvichitevera kudirwa kwakaitwa masoja munzvimbo dzinogara veruzhinji. Mutevedzeri wemutauriri weZANU PF vamangwana vanoti zviri kutaurwa pamusoro pekusagadzikana munyika manyepo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.